Musangano wakarongwa nemugovera uyu wakaziviswa kumapurisa asi kusvika pari zvino mapurisa asati apindura. Mukuru wechidiki Munera vaLawrence Tembedza vanoti vachaenderera nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. Vatembedza vanoti kunonoka kupiwa minduro nemapurisa chitsotsi chezanu PF chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. Vatembedza vanoti vacharwisa ani nani achada kurambidza musangano wavo.
Kana Zanu PF ikarambidza, not we know kuti mapurisa mamwe acharishandiswa nezanu PF. That's a strategy rushandiswa nezanu PF. Isu we are going ahead ne rally yedu semayouth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki Muzvari Abigail Tsoto, uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzvari Tsoto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayouth inoyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire, nokuti tiri kuti this is a meeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike, no matter vanenge vachiedza kutirambidza, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano Munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mutemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
Asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhuti avo nepose pavanokwanisa. Vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Apa we are sending a clear message kuna Mugabe kuti this time achida asingadi ari kuenda chete.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anonyarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vaMangoma navatendai Biti. Mutauriri wemapurisa murunho reMashonal and West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.